interest from VOA Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuri yeguta reHarare inopudza dzimba dzemuri shanu kuGlenview 7 muHarare. Dare repamusoro reHigh Court muBulawayo rakarasa nyaya yakaunzwa kwariri yekuti dare rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Zimbabwe Electoral Commission inoti havana bato ravanorambidza kupinda munhaurirano navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muri shanu dzeGlenview 7 dziri kukumbira masangano anopa rubatsiro akaita seRed Cross kuti rivabatsire mushure mekunge dzimba dzavo dzaparadzwa nekanzuru yeHarare. Vagari ava vanoti vashandi vekanzuru vakavaudza kuti vainge vanzi vaparadze dzimba idzi negurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidau. Vachidau vange vasiri kubatika panhare mbozha pataidza kuvabata, asi vakazivisa kare kuti dzimba dzakavakwa zvisina mvumo muguta dzichapunzwa. Mutemo unoti vanhu vakapunzirwa dzimba vanofanira kupiwa pamwe pekugara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari akapunzirwa imba, Amai Jane Nyatasanga.
Takapwanyirwa dzimba paGlenview 7 zvinhu zvitori panze izvezvi. Takapwanyirwa nokuda kwa State Minister Chidau because kanzuro yaitaura izvoni. Tatumwa na State Minister Oliver Chidau. Ndiye atituma kuti tuyozopwanya. Saka kutaura kuno zvinhu zviri panze ende wakangoya pasina notice pasina court order. Kungoya uzopwanya zvinhu kupfanyira zvinhu mumba zvekudya chikafu takatomerwa izvozvo vana vasikuenda kuzvikoro vakatogara kungoerenga dzimba dzekupwanya chete kungotageta dzimba 5 dzakapwanya nezuro.
Mune magwaro ekugara here panzvimbo iyi zviri pamutemo?
Paperwork yedu yese tinayo kubva kuapplication kusvika kuapproval. After approval wakatiita interview kusite of Harare. Tapedzwa interview takazonyorwa maoffer letter. Saka problem yaitaka vanonga vane target yekuti nzvimbo yacho vari kuida kupolitics kupa vanhu vavo. Vakudongoshandisa gokora paland yedu yatakaita takaitira mapepa tikapedza zvese kungonzwa kuti chinhu chaita vakutotora advantage yeizvozvo.
Vaputsa dzimba dzose here apa.
That area yavapwanya wasiye dzimwe dzimba dzitoripo. Zvokuti zvatotiratidza zvimwe zvinhu kuti panapa wane mainterest and wane zvavaruda kuita. Then nezuro yacho wangopedza kupwanya ka waiti tichabvapo and tiende kudzimba nokuti manheru acho petakazorara tiri papo tiri panze taitoona vamwe vanhu vaya nemotikari vachizovhenekerana kuzoratidza nemastensi. Then nhasi makuseni patofamba pakazara mayuthi vanga vachiratidza nemastensi iwavo ediwo. Saka vavakushaya manje mukana wokuti voita sei sekuti pane vanhu vaiti vakatipazira tichatiza manje taramba tiripo.
Mati makapwanyirwa dzimba, saka muri kurarama sei? Mune zvekudya here?
Now tiri kutokumbira rubatsiro. Chikafu chacho chacho chakapwanyirwa mudzimba idzodzo hatina kana pekutangira. Then vana chaivo chaivo havasi kuenda kuzvikoro takagara panze takangoungana mhuri yedzimba idzodzo 5 dzakapwanyusiwa takaungana mu1 cabin hapana kana pekutombotangira. Taitokumbirawo weRed Cross kuti kana vachikwanisawo rubatsiro mugotibatsirawo tiwane pekugara nevana. tisana iwa nemvura. So kuti nezuro takatombona iwa nemvura tiri panze.
Mumwe mugari we Glenview 7 amai Jane Nyatasanga vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevashanu 335 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevatatu 4,623 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi matatu ane mazana masere nemakumi maviri 130,820. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi masere nezvina zvine zana nemakumi mashanu nevana 3,084,154. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nezana rine makumi matatu nevashanu 2,271,135. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangano anomirira varairidzi anoti akatambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court muBulawayo nezuro wekurasa nyaya yakange yakwidzwa kudare iri nemumwe mwana ane makore mapfumbamwe achida kuti dare rirambidze varairidzi kuramwa mabasa. Mwana uyo anga achimirirwa nambuya vake kuburikidza nemagweta avo akakwira kudare mwedzi wapera achida kuti varairidzi vemuzvikoro zvehurumende vasaramwa mabasa nenyaya dzemihoro yavanoti haivakwanire. Studio 7 haina kukwanisa kubata magweta emwana uyu kuti tinzwe kana vari kuronga kupikisa mutongo uyu, asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti vanofadzwa chose nemutongo uyu. Ngati nzwei vachitaura na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ndingati sevarairidzi tinofara zvikuru nezvabuda mudare. Uyezve zvaratidza kuti isu tiri vanhu vanoshanda, varairidzi vashandi vanofanira kubatawo zvakanaka. Vakasiyana nemombe dzinongoti uyu anonzi head boy wazi ndiye anodzitina achingoenda kwaanoda kuti anodzichedzera. Saka ndingati zvabuda matare mucherechedzo wakanaka, uye zvenyaya yacho yanga isina udzamu. Even vakaikwiza vacho kumatare, vanhu vanga vasina kodzero dzokuti vanokwanisa kukwidza nyaya kumatare, nokuti haukwanisi kukwidza nyaya yeumwe mwana vabereki vake vachiripo vachiri vapenyu, iwo usiri mubereki womwana uyu. Kwakuri kuda kumbunyikidza kodzero dzavarairidzi, kungoona kodzero yemwana asi usingaoniwo kodzero yavarairidzi. Uye zvavanga vachida kuita hazvikwanisiri kuitiwa nomurairidzi.
Saka ndiani anofanirwa kunge achiendeswa kumatare edzimhosva apa, varairidzi here kana hurumende?
Dai vanga vachida kuti zviitike zvemandorokwati, vaifanira vaendesa hurumende, nokuti ihurumende ndo inotonga, inofanira kuti ione kuti right to education yapiwa mwana wese wese muZimbabwe, kwete kutoendesawo mushandiwo anotokombure nawo anotoriwo pasi sehurumende ari kunyimwa mari kuti iye ndiye anofanira kuchitiona kuti ikodzero yemwana iyi yaremekedzwa. Saka chikurukuru ndechekuti nyaya iyi yanga ine mateya akawanda, uyezve munhu angaendesa kukoti haasiri iye. Chatinoda kukuru kodzero dzevana vationewo kuti kodzero dzavana dzinochengetedzwa kuburikidzawo nokuchengetedza kodzero dzavarairidzi sevashandi nokuti varairidzi vashandi havasiri nhako kana kuti maslaves anongoshanda asinawo kodzero.
Saka chii chikuru chaburitswa nemutongo wedare uyu Dr. Zhou panyaya yezvichemo nezvinyunyuto zvevarairidzi?
Ndingati mutongo wedare chikuru chawangobudisa ndechekuti varairidzi vanofanira kuti vabatane kana kuti vachida kuti zvinhu zvavo zviende zvakanaka, nokuti takaona masangano akawanda avarairidzi achiendeswa kumakotsi, reshu repTUZ, rezimta, rearutuzi neeuzi. Saka varairidzi vakawanda uye vanga vachiuyawo kumatare, zvinongoratidza kuti chokutanga chimwe ndechekuti hondo yevarairidzi inokwanisa kuti iende mberi kana varairidzi vakabatana vakaona kuti nhamo iyi iri kutamba hwishu pamusana pevarairidzi inhamo yavanofanira kuti vaite mukombera pamwe. Dambudziko guru ririko ndirokuti maticha organization anga achiwanikwa achiita zvakasiyana. Vazhinji varairidzi vasina mari dzokuenda kuzvikoro, taiona vamwe vachitiendai kuzvikoro vachida kuti kweretai. Saka chikurukuru ndechekuti tinofanira kuenda padrawing table toona kuti tingaengeja employer public service commission sei, uyezve tine inzwi rimwe chete rinotaura kuti varairidzi vari muzvikoro varairidzi vayaura nenhamo, nokuti determination yaiitwa iyi hongu yaiitwa kunguratidza kuti vashandiwo vane kodzero, asi pachine hondo huru yokuti tikonvinse public service commission nehurumende kuti ive nemucherechedzo wekuti varairidzi vashandi, nokuti zvinenge zvinoratidza sekuti havana mucherechedzo iyoyo. Vanongoona sekuti varairidzi inhamba dzinofanira kungoti dzitaurwe zvokuita.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Zhou, vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reZimbabwe Electoral Commission vauitoile Silaigwana nezuro vakabudisa mashoko kuvatori venhau vachiti havana bato ravanorambidza kuti ripinde munhaurirano navo pachirongwa chekusangana nemasangano akazvimirira oga nevatori venhau. Vakati nekuda kwechirwere cheCOVID-19 misangano iyi ichaitwa padandemutande. Pane mashoko ainge ambobuda pamadandemutande akasiyana-siyana ekuti MDC Alliance yainge yarambidzwa neZimbabwe Electoral Commission kupinda muhurukuro dzayo ichinzi yakanzi nedare repamusoro haisi bato. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlochwayo.
Aiwa, ndo nyaya tiri kutaura panapa. Murudara chokwadi rakadziviswa apa tiri kutaura nenyaya yaSecretary for Elections yedu yemuHarare Province Honorable Madzimure, vanove vanga vakaa leader delegation yanga ichienda kumameetings iwavo emastakeholders, anova iwo atakadzira kare kukumbira kuzeki tinyora matsamba through our secretary general and through our secretary for elections vamakone. Aiwa, ngatiwe tine musangano wekutaurirana wenharurano wevane chekuita nemaelections vese, tizivikana kuti avo tutorabhara ripi titorabhara ripi, tikapresenda yatinoti prize document redu rotaura nezvemaelections arifanira kufambiswa sei. Tariro yedu yatiuta kuti aiwa, electoral reform inofanira kunge yakamira sei muno muzimbabwe. Asi ivo vakarambidza vakati mutindi vakatovhara zvakadai. Asi tawana futi vamwe vedu vachisunga chancellor Genford Gadzure vanova munyori mukuru wevezibidio muguta reHarare, vachisungwa nevamwe tazova vakuru vakurwana nezvekutorwa kwenhau vachisungwazve pachidhi nechocho. Ndichiratidza kuti bek iri kushanda nezvimwe zvinhu zvisiri zvinonga zvichitarisirwa kuti maelections ande achisimambirwa zvakanaka munyika yezimbabwe. Akunyaya maelections zvakawanda tingatotaura kutangira pazeki pacho, ndopatori nenyaya hombe kuti vanhu vari kutoita muzeki havasi kuda kushanda sezvidha zvimene zvakanyorwa kuzizeki achinofanira kushanda. Maindividuals vaakuuya kuda kukanganisa boka rezeki vachiita zvido zvirimwe bato ravo ravanenge vachifunga vachida musoro mavo. zvisizvo zvatinenge tichitarisira kuti zvinge zviripo asi isu tinongoti aiwa zvetinofanira kushanda akazvimirira iboka rinofanira kunge richiita maelections enyika nekuti inyaya yevanhu vezimbabwe vanenge vachifanira kusarudza mutungamiriri kana vatungamiriri vavanoda zvakasununguka zvakanaka zvakajeka zviri padzikerere nekuti aiwa hapana anosara achiti inini zvinhu zvaka zvakafamba zvakanaka inini vhoti yangu yatidudzirwa zvazvodai shoko zvisana zvichitaura nyaya yekuti zvinhu zvakawanda zvofanira kuzvichinje
ko pamutemo apa zvii zvamuriro kuti zvivandudzwe
nyaya dzezvidzidzo kutefenyurwa kwenhau dzezvemaelections mamedia reforms nyaya yekushanda kunenge kuchiita macivil servants involvement yavo munyaya idzodzo nyaya dzeregistration dzimwe dzakakosha kuti macenders eregistration anofanira kunge akawanda nemamobile zvino tine macenders asikasiti 70 munyika yese zvinoreva kuti hamusikira kuti vanhu varejeste kuvhota zvisonga titi kurejesta kuvhota icontinuous process inoramba ichiitika asi inoitika sei kana vamwe vasingapiwi mukana yekuti varejesta totarisira kuti kumawardigo kunofanira kunge kuvanhu vachirejesta kuvhota ne1950 munyika muno totarisira kuti kumacenders ikoko vanhu vanofanira kunge vachirejesta kuvhota ndezvatinenge tichitarisira asi izvo zvasiri kuitika nekuti vamwe vachatora mudhovhota vachidzoserwa vachidii enotosini zviri kuitika totarisa nyaya yevana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanofanira kuti vange vachivhota tingotaura kuti mutemo wenyika vanofanira kuti mwana wese wezimbabwe anofanira kunge achipuwa kodzero yekuvhota mwana wese wezimbabwe kusanganisira vari kumajere vari kunze kwenyika nekwakasiyana siyana vanofanira kunge vachipuwa mvumo kuti vavhote mukana kuti vavhote vozotora bumbiri remutemo totarisazve nyaya yezvekushanda kunenge uchiita masabhuku anotiramira matunhu nyaya ndakarinya macivil servants kusanganisira nechisedza chaichaio vetouto mapurisa nechii vanofanira kunge vati zviri pachena kuti zvinofambisiwa sei so nezvimwe zvezvinhu ndangotaura muchidimbu kuti aiwa nezvimwe zvezvinhu zvofanira kuti zvigadziriswa asi nyaya hombe ndekutogadzisa zeki yacho iyoyo nemitemo dzinocontrola zeki yacho kuti zvinge zviri in order vanhu vakashandira bato vanhu vakaapoindwa vachibva kumagenera vachibva kumachii vanhu vange vari vanhu vasina divi ravakarirekera
mutevedzeri wemutauriri webato remdc alliance vaclifford fachayo vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 vachitaura pamusangano wekutengeserana nezimbabwe muguta rekigali kurwanda mutungamiri werwanda vapaul kagame vakati vanoda kutengeserana pakati perwanda nezimbabwe kuti kuwedzerwe vakagame vakati nyika dzezimbabwe nerwanda dzinofanira kubatana kuti dzibudirire vachiti kubudirira hakuuyi nyore vakagame vakakurudzira Zimbabwe kuti itumire varayiridzi kuRwanda vachiti vanoda vanhu kwete michina kubva kuZimbabwe. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, raudza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe isagara yambofunga zvekutumira varayiridzi kuRwanda nekuti Zimbabwe pachayo inofanira kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvedzidzo. Munyori mukuru weATUS vaRobson Shere vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe haina varayiridzi vakakwana uye zvikoro zvishoma asi vana vechikoro vakawandisa. Naizvozvo Zimbabwe haingabudisi varayiridzi munyika vanhu veZimbabwe vachinetseka munyaya dzedzidzo. Mugwaro ravatumira kuvatori venhau mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vati zvinosiririsa kuti nyika dzinosanganisa Botswana, South Africa, Namibia, Swaziland, Mozambique, South Sudan, Rwanda nedzimwe dzinoona uye dzinokudza umhizha hwevarayiridzi vemuZimbabwe asi hurumende yeZimbabwe pachayo ichinyomba, ichishora nekubata varayiridzi nenzira inorwadza zvikuru. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Vachere vati hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu zvinonetsa varayiridzi ivake zvikoro zvizhinji kuti vana vavo vabudirire kwete kutumira varairidzi kune dzimwe nyika ichisiya vana veZimbabwe vasina vanovadzidzisa.
Sangano rinomirira varairidzi vemuno muZimbabwe nedzidzo yemuZimbabwe, Amalgamated Rhodesia Association of Zimbabwe, tichitarisa nhaurirano yakaitwa pakati pehurumende mbiri, hurumende yedu yemuno muZimbabwe nehurumende yekuRwanda inotungamirwa nawapo Kagame, avo vakataura kuti vachange vachida varairidzi vemuZimbabwe neuwandu hwavo kuti vange vachibatsira mubudiriro yeRwanda. Isu tinoti pari zvino muZimbabwe tikatarisa varairidzi vedu vatori vashoma. Izvi tagara tinozvitaura, vana vakawandisa, varairidzi vashoma, zvikoro zveshoma, vana vakawandisa.
Munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Tinoti hurumende dai yanga yakwanisa kuti inge ichitowedzera zvikoro nekuwedzera kuisa varairidzi muzvikoro, tose toisa musoro pamwe kuti dzidzo yedu iende mberi, hurumende yeteererawo zvido zvinodiwa nevarairidzi, zvinoti mihoro inokwana kuti dzidzo yedu inge ichienda mberi, varairidzi vange vachidzidzisa vakasununguka, vasina matambudziko avarikusangana nawo kudzimba kwavo panyaya yemuhoro. Dzidzo yedu yoramba ichionekwa iri pamusoro pairi. Saka varairidzi vanogona kuda kuenda kuRwanda nekuti kune mari yakati kurei inenge ichipiwa semuhoro. Asi chinhu chakakosha inyaya yehurumende yedu kuti inge ichisa mari iyoyo kuvarairidzi vari munomu. Dzidzo yedu yowanikwa ichaenda mberi, mwana wose wanikwa achaenda kuchikoro. Izvo zvinoita kuti budiriro yenyika yedu inge ichienda mberi. Saka tinokurudzira vazhinji kuti mashoko akataurwa kunzi varairidzi vanga vachienda kuRwanda, vari kudiwa kuRwanda, asi zvakakosha zvekare kuti tinge tichitarisa nyaya yenyika yedu kuti ibudirire mberi. Saka hurumende yedu haifaniri kunge ichifarira kuendesa varairidzi kuRwanda. Hurumende yedu inofanira kuisa effort yakanyanya kuti ibhadhare varairidzi, kuti iwedzere zvikoro, kuti iwedzere mari inoiswa muzvikoro, kuti kuwanikwe kuine mabhuku nezvese zvinenge zvidikanwa kuti dzidzo yedu irambe iende mberi. Izvi ndo zvinoita kuti nyika yedu inge ichibudirira.
Avo vange vari munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yekuti kudzokera kudare reparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti kwamiswa zvakare mumatare nava Benjamin Rukanda vakwikwidza mutongo uyu. Zvondo rapera, jaji vedare reHigh Court vaJoseph Mafusire vakatonga kuti vabiti nevamwe vavo vashanu vadzorerwe mudare reparamende zvinova zvamiswa zvakare. Zimlife.com rinoti gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakagadza vaStuart Mutizwa sameya veguta reHarare, kunyange hazvo dare redzimhosva rakaramba kuti meya veguta reHarare vaJacob Mfume vasarambidzwa kupinda mumahofisi ekanzuro yeguta reHarare. MuZimlife.com makare mune nyaya inoti ongororo yakaitwa neAfrobarometer inoratidza kuti vanhu vanotsigira bato reZANU-PF vanoita 63 nezvitatu kubva muzana, 63%, vanoti hurumende iri kutadza kugadzirisa zvinobatsira vechidiki. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukasema pastudio 7 apo. Ndini zvangu chinge chikusanda wana zuwai. Jeshua tritisi pakupa musangano. Isu chatongotaura ratimbozvihu kuti kwai kuna chamisa, kunani, tinongoita iya inonzi tigorakasha. Tichingorakasha makangotarisa. Kutaura kusiko kurakashaka. Ende nauye Zambia itivhundudzire ndatina kana patinomboiwa, asi kuti nau inongoitika chete ipapa apa ndekuti Pananga chitaura chiti vanhu vekuzano PF havasi kutaura. Ndakamboona sokuti maudio anotariswa kuti right uyu ndeuya uya unotaura zvezano PF ombochovha singavhugwi. Ndotorina maudio zvakawandisa inozano PF asina kuvhugwa. Saka ndoto kupindura iye muvapoteri yemuvagari veku next door vari kuSouth Africa kuti aiwa tiriko kuZimbabwe. Tiriko takamiririra zano PF yacho. Asi maudio edu manje ndo asingavhugwi uko kwaanoenda. Saka iyo haisi mhosva enda haisi problem, hatina chatinohla isu. Tingahla kungotaura chete isi tichigona kungorakazha.
Mangwanani pastudio 7 munofara here vana mukoma tanonuka hwande vana mukoma blessing. Ini ndine chichemo zvikuru sei kana kuti ndine chiziviso zvikuru sei kuvatungamiriri wemusangano wedu weMDC Alliance. Kuti musachinja zita, musanyeperwa, musanyengerwa, mukangochinja zita bedzi. Toshata bhozi pa2023 pamupindi kumaelection. Hatipindi kumaelection muripo. Bhozi mukangochinja zita bedzi, zekiro vaitaura kuti mamunga kuri chita zita rechikuseki, handimuona. Makutovharwa kunze. Saka imi rambai makatsika ipapo paMDC Alliance. MDC Alliance neMDCT zvakatosiyana. Kwainga kunoina Zabu na Zanula nana Zanu Ndonga, Zanu PF1. Wakadi kubvisa zita rekuti Zanu na Zanu Ndonga wakati Zanu PF chiti makatora zita redu. Hamuoni kuti munoda kuteiwa neriwa muchiona ipapa.
Tinotenda zvikuru ndochokutanga ndichokutendai nebasa ramuri kuita nguva nenguva muchitipawo nhau dzinotiratidza zviri kuitika mukati menyika yese pasiros. Tinotenda zvikuru toramba tichikutendai kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Naizvozvo tinoda kuti mutikumbiriro wachamisa, ndoshoko rangu nguva nenguva kuti mutichikumbiriro wachamisa kuti vana munzoro ava patichazohwina futi kumaelection vacharamba vachingoti izita redu. Hasi kuziva kuti vachazopagadzirisa sei, potanga zvekare makakatanwa. Saka handizivi kuti pachagadziriswa sei. Imbovabvunza yana chamisa kuti ko vana munzoro kana vakuzoita makakatano nekuda kwezita hunguti uno muteteta hwina vachazoita sei, panozogadziriswa sei. Saka tigadzirirei ipapo, muri kuona zvavari kuramba vachingoita izvi. Vacharamba vachivhiringidza kusvikira zvaita zvakanaka. Zanu PF yapinda futi zvakare. Kushandiswa nezanu PF nokuti hakuna rimwe bato rinouya richipikisa rimwe bato. Opposition party handisati ndambozvinzwa ini pasiresi, handisati tamboona kuti rimwe bato rinonopikisa rimwe bato. Opposition party.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasaina mutemo uchaita kuti hurumende yeAmerica isavharwa kusvika musi wa3 mbudzi gore rino. Kwasara maawa mashoma kuti hurumende yeAmerica ivharwe, dare reparamende yeAmerica kana kuti Congress rakavhota 254 kwa 175 kuti hurumende ipihwe mari shoma yekuti ishande kusvika muna mbudzi. Vamiriri veRepublican Party vazhinji mumatare ose eparamende vakavhota vachiramba kuwedzera mari yekuti hurumende ishande kwechinguva chipfupi nyaya iyi ichizewa. Pari zvino hurumende yeAmerica icharamba ichishanda kusvika muna zvita. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kanzuri yeguta reHarare inopunza dzimba dzemuri shanu kuGlenview 7 muHarare. Dare repamusoro reHigh Court muBulawayo rakarasa nyaya yakaunzwa kwariri yekuti dare rerambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Zimbabwe Electoral Commission inoti havana bato ravanorambidza kupinda munhaurirano navo pachirongwa chekusangana nemasangano akazvimirira oga nevatori venhau. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini njini tanona kawande njiri Washington DC nchiti moswela zakanaka.